Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 30, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day veutano vachikurudzira kuti pasi rese rirambe rakashinga kurwisana nekupedza denda iri zvachose. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo panyaya yezveutano kana kuti Take the Right Path, My Health, My Right. Sangano reWorld Health Organization rinoti muna 2023 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu, 39.9 million vairarama neutachiwana weHIV pasi rose. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 630,000 vakafa nezvikonzero zvine chekuita neutachiwana weHIV mugore ra2023. Vanhu vanosvika miriyoni imwe nemazana matatu, 1.3 million, vakabatira utachiwana weHIV muna 2023. Gore rino mhemberero dzekucherechedza zuva iri munyika dziri kuitirwa kuManicaland kwaMutare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reNational AIDS Council kuManicaland vaAtwell Shiri Dzinomwa kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakakoshera kuti chatinoita kucherechedzo rezuva iri. Kune zvinhu zvina zvatinotarisira pazuva iri. Tinode kuti tishambadzire maprogramu eHIV and AIDS, ingazwa chirungu awareness. And chechipiri tinonga tiri kure kuratidza kubatikana kwenyika nedenda HIV and AIDS. Chechitatu kuti kuonesana zvatingati rwendo rwedu rwafamba sei mukufamba nedenda reHIV and AIDS. And chechina chinova chinokosha ngechekurangarira avo vakatisiya nedenda reHIV and AIDS.
Ndotarisa kuti nzira dzese dzichange dzakananga kuManicaland, zvii zviri kutarisirwa nevazhinji zvichange zvichiitika muzuva iri ikokoko?
Mucherechedzo wezuva iri nezvendataura izvi panga paine vatauri vachataura vanoita nezveHIV. Tine vatauri futi vetingati madevelopment partners vano vachipa masolidarity speech mapazi anoona nezveutano neivo misa wezveutano vanotarisirwa kuti vanga vachitaura futi pachirungwa nekufamba kwetaita muzvirungwa zveHIV. Vamwe vachazotaura futi vakabatwa nedenda reHIV asi vari kurarama vachipa matestimoni ekufamba kwavo kwerwendo rwavo kubva pavabatwa neHIV kusvika pari nhasi.
Kana kuine vakateerera kunze uku vari kurarama naro denda iri, vari kurarama nehama neshamwari, mashoko amungavape ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko anopa vekurudziro ngezvekuti isusu vana veZimbabwe Ngati zive patimire kuti kuziva kwati patimire chekutanga kuteswa kudzione kuti takamira sei. Kana taone kwati ne chirwere che HIV handi rufuba. Hatiri kuti timi vanhu vafunge kuti ndo paperera sarungano, kwete. Tane nyanzvi kana kuti tine mishonga yakubatsira kuti munhu anorarama upenyu hwake sekurarama kunongoita munhu wese. Chandingapa zvakaita vanhu zvinozoti vanhu vanoti kunga vanoshoropodza vanhu vanonzi vane HIV, asi zvangofanana nemunhu ane BP kana munhu anonzi ane shuga uye ndo zvangofanana nechirwere cheHIV. Chinongodiwa chete kuti titeedzere zvinotaurira vana chiremba nevana mukoti, endi kuva neurongwa wekuti ukadzitora mishonga yenyu zvakadai ukateedzera izvozvo unongotorarama upenyu wako pasina dambudziko. Endi taane mishonga yekuti tibatsirane munhu wese aitarame upenyu hwake, vana baba vachiriritire mhuri dzavo, vana amai vachichengete mhuri dzavo.
Mukuru wesangano reNational AIDS Council kuManicaland vaAtwell Shiri Dzinomwa vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwavekuitwa dzimwe nzvimbo dzavanoeresa, kunyangwe pane vamwe vari kuti dzinofanira kuvandudzwa kuti dzikwezve vashanyi vanounza mari munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari nemadzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hadzichaereswa, izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka, kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike. Nzvimbo dzaiera dzinosanganisira mapako, makomo, nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru. Vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu, uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera, kukumbira mvura yekunaya vachipiwa, kupiwa zvekudya nguva yenzara, kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe. Imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako emuchinhoi anozivikanwa kuti Chinoi Cares. Mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezvowanikwa munyika rezimpacts Vanyasha Nemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare, uye mapako aiwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba. Vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera.
Kunonzi muti wesadza nekuti it is believed kuti kudhara masitateguru edu vakauya panapa pamuti kubveni nguva dzehondo dziyadziya. Kana vakakomberera sadza vari pamuti uno zvanzi vaipiwa sadza vaibuda.
Vanhembo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu.
Asi isusu as the current generation makepisa ambokoshe, butsu dzedu dzakoshe iwa kuru vekare vaisiya panze. Isusu tiri kupinda takadhakwa pano panzvimbo inoera, ukatopreswa unotovhura zipa pasaidi apa woitira woiti nzvimbo inoera.
Mambo Mbire vaClemens Nembire vekumashonaland East vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare.
Makare karembo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara vakaombera nyama nechokudya zvobva zvatirikiti, vanhu vodya votosiya.
Mambo Mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa hazvicharemekedzwi sezvo pasi parohwa nenyundo.
Dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari, vanhu vaakutounza vachena. Vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo, ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kupfeka zvinoenderana nenzvimbo idzi.
Asi jinda ramambo nemagonde vaWilson nemakonde vanoti vachiri kuyeresa kutengesa mapako echinoi. Mudzidzisi pachinoi University of Technology kana kuti CAT vaJulius Nyambaya vakadzidza zvitsika nemagaro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda hadzichaeri nekurasa tsika.
Ndozvakafanana nenzvimbo dzinzaimboera. Mukarega kurama muchichengetedza kuirisa kwacho nechiwanhu chacho. Mweya yacho iyo inotama inoenda. Yongosara yanzvimbo isisaeri. Icho chaera chacho chinotsama chinoenda.
Vanyambaya vanoti pachinhoi kezi chinoeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbe ekubatira kana munhu achifamba mumapako, kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka.
Munhu uno akatogara varongo vanosikana vachitorezvana zvoimu kuzi munotonhorera. Vamwe vangu vakutora mafoto vachiita zvanoda pakupindwa nebhutsu. Hamusina kana kuyeriswa kwokuti unofanira kudzika usina bhutsu kana kubuda wakadai. Zvese zvakapera ende hamusina zvaira zvese zvakaenda.
Vanhemo vanoti vakaisa masimbi magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara. Asi mumwe wechidiki vaAndrew Kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari.
Zvakakodzera kuti tourism tiite zvachimanje manje ikonomi yenyika ichikura dhani kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho tisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika.
Dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo renyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makateterekera vanhu vasina kuzowanikwa vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vavo uye chizvarwa chekuIndia Zaid Dada muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kuzvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Monica Muchangwa, gurukota rezve madzimai, vachange vari kutaura nesu pamusoro peurongwa hwavainavo panyaya yekurwisa mirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Muchangwa. Mungatitsananguriro kuti chii chamuri kuita sehurumende mukurwisa nyaya yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana?
Isu senyika yeZimbabwe tiri kubatana nepasi rose mukucherechedza mazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi. Aya mazuva anotanga kubva musi wa 25 mwedzi wembudzi, rinova zuva rekucherechedza kupedza rusarura rinoitirwa vanhukadzi, uyewo achizopera musi wa 10 muna zvita, rinova zuva rakacherechedzwa kodzero dzevanhu vose.
Chirongwa ichi muri kuchirangarira pasi pedingindira ripi sehurumende?
Dingindira remhemberero dzegore rino renyika dzose ratiri kufamba naro senyika wose Zimbabwe rinoti kucherechedza makore 33 echibvumirano cheBeijing, ngatibatanei kupedza mhirizhonga. Mhirizhonga yakunyanya inoitirwa madzimai nevanasikana. Maringe nedingindira iri, donzo guru mukucherechedza mazuva aya senyika nderekuti tigone kuita izvi. Chekutanga, kushambadza nyaya yekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, uye kubatsira kuti vanhu vazive kuti mhirizhonga kutyora kodzero dzeuyo aitirwa. Tinoda zvakare kuongorora kuti senyika, sehurumende, ichishandidzana nemamwe mapazi akasiyana-siyana, tinotarisa kuti timire papi mukupedza mhirizhonga yati kutaura iyi.
Tinoona makaparura nzvimbo dzichange dziri kuwanikwa idzo dzichipa rubatsiro mumadzimai nevarume vanenge vatarisana nemhirizhonga. Nzvimbo idzi dziri kunzi chii uyezve dzinenge dzichiwanikwa? kwa kupi.
Mnyaze masafe shelters. Izi tinoda kutuona zuchibatira zukuru kuzigisa nyaya ze gender based violence. Zino zino ita wakuti wanwarege kufa wa chitiro wa mudzimba umu. Nekutuane kwa wano manjira, wenda neva na wazu siva na wawo, wachisara wachishupika. Wakaenda pa masafe shelters neva na ataka gazira se urumende. Pamwe chete nema development partners, nema NGOs, nema CSOs, nana ailo harimu omkati momo wachitibatirana nesu. Tinoona kuti maiva no sunguka kutuwa manye iko kuenda neva na ombo chengetwa. Hapa mapurisa wachifea feta feta nyayacho maloya za chinzu kwa upa kari. Hapa makansela za chita uroona avu. Nekutino zia kuti mirijonga ino konzera kuti wanukazi kana kupenga chaiku. Saka azunenge chida kuti wabetirwe nguwa zese.
Shiwiro yenyu ndeyei sehurumende takatarisa nyaya iyi yemirijonga nyanya mazimai neva nasikana.
Ndiri kuti muZimbabwe muno panyika pasi rose tine basa guru rekuita. Tese tine basa rekupedza dambudziko remirijonga. Hazvisi zvavanhukadzi chete, hazvisi zvavanasikana chete, asi tiri kuti munhu wese senyika ngatibatanei tipedze dambudziko iri. Tiri kuti isu rudo harurowi, rudo harukuwadzi. Ndinoti regai siyai vana vakure vazororwa vakura. Noti zvokuti vana vadiki varorwe before the age of 18.
Muchange muri kuita zvirongwa izvi kunzvimbo dzipi nedzipi uyezve vari kumaruva zvii zvamuchange muri kuvaitirawo?
Hombe yatiri kuita isu seministry yakaiswa nehurumende ndezvokuona kutatenderera munzvimbo dzakasiyana siyana munyika medu tichitaura nekushata kwakaita nyaya dzekurwisana pakati pemadzimai nemanhurume. Sezvoso gore rino donzo redu rakanangana nekucherechedza makore makumi matatu echibvumirano chekuBeijing. Tinoda zvakare kucherechedza kuti mumakore makumi matatu ayo ndezvipi zvatagona senyika, ndeipi mitemo yatakaisa, ndeyapi mapolicies atingati takaisa, matanho atorwa nehurumende ndeapi kuti tisimudzire madzimai nevanasikana, uyewo kuti ndezvipi zviri kuda kuramba zvichiitwa zvikuru sei takanangana nekupedza mhirizhonga yandiri kutaura nezvayo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvegakava riripo pakati pevamwe vagari vemukuwadzana muHarare nekanzuru pamusoro pekutorwa kwavanoti kuri kuitwa zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru. Kuti tinzwe izvi, tine hurukuro nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake ari kunyunyuta nezviri kuitwa nemapurisa ekanzuru.
Tine madzimai nevamwana baba vanoenda kunohodza kuna Nambare kwaisirisika muhombei. Vanouya nezvinhu zvavo mushamo votengesa. Inawo upenyu hwakaoma katare zvinhu. Votengesa pakutengesa pato mapurisa ekanzuru anouya vatorera. Vakatorera zvinhu zvivo zvanoita kumahofisi avo, zvinhu zvacho zvekufunga vanogova nairo vanotasiyo nekuti zvatirwadza zvekuti zvekuti pane motikari yauya yekutakura mabhini yenu. Taona vachitora zvinhu zvibva muofisi nemabhaketi acho vanohodzisaa vaa madzimai chomakaiemo apa vanga vatosarudza zvimwe zvinhu zvakanaka.
Muri kuti here vanga vachisarudza zvakanaka zvekutotora ivo?
Vanotora vanotora zvakasadzoka kachivaki ndozvaparika nemabhini ye kine chinhu kichikukuekei ndipavangaa kuvisa imomo. Saka tinenge vatorereza zvazvakanditora mapicture manje ndiri padenga paaizvi.
Saka mushure mekunge vaona kuti maamuchivatora mifananidzo vamira kuita izvi here kana kuti vaenderera mberi?
Ameno taka pane motikari yazoweka ndiye mukuru wazvo yedanga yaiswa pabhiziri pano nepadhuo pavo. Saka takaita kuona kuti vachatora zvimwe zvinhu zvakazviri mumaofisi mavo iraisa motikari kana tazokubva vasoravaita vaita izvizvizvo. Tiri kutambura muno.
Zvikonzero zviri kupiwa nekanzuro ndezvei zvekuti vanga vachitorera vanhu ava zvitengeswa izvi? Vari kutengesera nzvimbo isingabvumirwe here?
Zvazo vanhu vazhinji vero zvirikutengesa kana mudhorobha vari kutengesa maoni, saka hazvikonzero ndechei zvekutoti hazvinotinetsa zvotiitisa vagari.
Chiitiko chaitika zuva rimwe chete here kana kuti zvinogara zvichiitika?
Zvinhu zvinogara zvichiitika izvi zvinhu zvatoa zvinotogara zvichitoitika nekuti mukaenda mukapinda maofisi macho nemutirapolisi pamaofisi mauri aisisi resemble hamene mune zvinhu twenderegweni zvaango zara makarema zvaanotorera vanhu moni munhu arikutambura sori moni munhu arikutora kuita enerizi.
Saka imiwo sevagari mati matorawo here matanho ekuenda kukanzuro kuti munzwisise chiri kusvitsa danho iri uye nekuti munge muchipawo divi renyu?
Tanga tofunga zvozvive vamwe vangu tichoti no zviri nani ndichionati mumiriri wedu mukanzuro hukuna kuwadza kuti uitoseve tobomutaura nyaya yacho iyoyo.
Ii nzvimbo ipi yekuwadzana iri kusangana nedambudziko iri zvakanyanya?
Ndikangoti kuwadzana ine mawodzi mairi 37 ne38 saka vanonotora kutsere kwanekwatora nekukorogera kwese kwese vanonotora.
Asi tichitarisawo imi sevagari ndezvipiwo zvamuri kuitawo kuti munge muchiona kuti nzvimbo dzamuri kutengesera nzvimbo dzamunenge muchibhadharawo mutero kukanzuro? Nekuti dambudziko rinotaurwa nekanzuro nderekuti muguta maita dambudziko redonga vatonga, vanhu vaakungoenda vachiita zvinhu zvavanoda vachifunga kuti vanoregererwa.
Kandenyei muno vanhuvoita kunoka uyete ane mutsika uyete anotobhadhara pane mari anobhadhara kukanzuro ane kamutsika kaga anotobhadhara kukanzuro.
Manga makateerera kune mumwe mugari wekukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vanoti
izvozvo hatiibvumidzi, vending iri kunze kwemutemo haibvumidzwi. Asi zvekuzoti vanhu vatore zvinhu zvozoshandiswa kupersonal use hatizvibvumidzi zvakare. Sachaita investigation toona kuti chii chaishaisho zviri kuitika. Tikabata vashandi vedu vekanzuro vane mhosva yekuti vari kutora zvinhu zvevanhu, vachakwanisa kuinda kumahearing and so on, but for now hatina evidence yacho. Vanhu vacho vatorerwa zvinhu ngavauye necomplaini yavo kumahofisi kwedu tinogadzirisa nyaya yacho kubva ipapo.
Manga makateerera kune mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya.
Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye pafacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande rewhatsapp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda pafacebook page yedu patinokupai link yewhatsapp channel yevoa shona. Govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera.
Nhau dzemitambo, National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu neterevhizheni munyika kutanga gore rinouya 2025 kusvika muna 2030 kana kuti film strategy. Asi vari muchikamu chezvemafirimu vari kutambira gwaro iri zvakasiyana. Mutori wedu wenhau Passmont Lovu anoti panyaya iyi.
Gwaro iri rinotaura nezvekudzikwa kwemitemo, kuwaniswa kwezvikwanisiro zvakaita semari, nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzezvigadzirwa kana kuti copyright protection, uye kuita mishandira pamwe nevekunze kusimudzira chikamu chezvemafirimu. Zvimwewo zvakakosha zvinotaurwa negwaro iri kupa zvidzidzo zvebudiriro kuchikamu ichi, kushambadza nekutengeswa kwemafirimu muno nekunze, pamwe nekuwaniswa mikana kune vose vanoita zvemafirimu kumatunhu ose enyika, kumaruwa nemumaguta. Mumwe wechidiki anoita zvemafirimu achishanda nesangano reLove Old Media Trust kuchiredzi, Stanford Chivale, anoti zvinofadza kuti pane urongwa hwekuwanisa vanhu vose mukana wakafanira.
Tinotenda nefilm strategy. Tinokurudzira kuti government implemente strategy yayo yatakaona, tichikurudzira zvakare kuti isasiyawo kumaruwa, kumaruzevha, handiti nekumasmall towns, implemente those strategies, because filming iri kwese.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti vanofara neurongwa hwekuumba homwe yekubatsira vanoita zvemafirimu.
Ndizvo zvabatsirawo kuti nyika dzakaita sana South Africa vemafilms vabudirire zvikuru. Toona zvenyaya yeCommercial Film Fund yekuti makambani anenge akwanisa kugadzira homwe yekuti mafilms awane mari, nekuti mafilmmakers tangati chishaya mari yekugadzira mafilms aya. Saka kana pava private fund anogona uku kubatsira kuti vemafilms tiwane mari yekushandisa, zvinotibatsira kwete kuti kambani imwe naimwe inowanika ichingoenda kubhora.
Imwe nyanzvi yezvemitambo yemafirimu vachishanda nesangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vaudza Studio 7 kuti gwaro iri range ratononoka.
Nechirungu anoti long overdue, kureva kuti zvakatenge zvatononoka. Kuitwa kwestrategy chinhu chakanaka, noda kuti vanhu munyika hamufanira kungoita tsuro yamukira makumbu. Munofanira kugara pasi moronga kuti no, kuti zvitibudire zvakanaka tadii kudai tozobva tozodai.
Asi vanongorora nezveupfumi varisachigaro wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati waro uhu unoshanda kana hurumende yanzwisisa kukosha kwezvemafirimu.
Hunge hurumende nevamwe vairi kushanda navo nayo vakasatora zvinhu zvine chekuita nefilm sedambe kana kuti jee, asi vazvitore senzira yekuti nyika inokwanisa kusimukira. Tinavo vanana Nollywood kuNigeria nana Bollywood kuIndia vanoratidza kuti mufilm mari inokwanisa kunge irimo.
Ukuwo vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform kana kuti ZIFAPA muzvare Angeline Dimingo vati chitsvambe chasarira vatambi.
Zvava kwatiri isu semafilmmakers eZimbabwe kuti tibatirane pamwe chete nehurumende through the National Arts Council kuti strategy iyi igova nepundutso muindustry yedu.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vati tarisiro yavo ndeyekuti vanoita zvemafirimu vakwanise kuwana cheuviri mubasa ravo.
Tichiparura chirongwa ichi seNational Arts Council of Zimbabwe, tarisiro yedu yanga iri yekuti vanoita mabasa aya anobuda pachi vitiviti kana kuti mafilmmakers vakwanise kuwana chouviri kubva mubasa ravo. Takaparura chirongwa ichi tichitarisana nevision 2030 yatakapuwa nomukuru wenyika kuti ava vanoita zvemabasa aya vakwanise kusimudzirawo nyika nemabasa iwaya.
Gwaro reNational Film Strategy rakaparurwa svondo rapfuura muguta reHarare muchiitiko chakapindwa nevatambi vakuru mubasa rezvemitambo pamwe nemasangano ezvemitambo akasiyana-siyana. MuAfrica, Nigeria ndiyo inoburitsa mari yakawanda muchikamu chezvemafirimu kuburikidza nemuzinda wayo une mukurumbira weNollywood. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoyera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.